Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu zvita 8/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti riri kutarisira kuti mapepa ekuvhotesa kunzvimbo dzichaitwa sarudzo dzemabielections mangwana achange aine mazita enhengo dzaro sezvo rakakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court richipikisa mutongo weHigh Court wane zuro. Zimbabwe Electoral Commission inoti yagadzirira zvakakwana sarudzo dzemabielections dziri kumangwana uye yatodhinda mapepa ekuvhotesa matsva. Zimbabwe inocherechedza zuva rekodzero dzevanhu pasi rose reInternational Human Rights Day iro riri konesvondo, Zimbabwe Human Rights Commission ichikurudzira hurumende kuita zvakawanda mukuona kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti riri kutarisira kuti mapepa ekuvhotesa kunzvimbo dzichaitwa sarudzo dzemabielection mangwana achange aine mazita enhengo dzaro sezvo rakakwira kudare reSupreme Court richipikisa zvakaturwa nedare reHigh Court zvekuti nhengo dzakadzingwa nevanozviti ndiwo munyori mukuru webato iri vaSengezo Shabangu dzibviswe pamapepa ekuvhotesa. Asi Zimbabwe Electoral Commission inoti yakatodhinda mapepa matsva ekuvhotesa asina mazita enhengo idzi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, mutauriri weTripusi vaPromise Mukwananzi vati vari kutarisira kuti zeke haisi kuzobvisa nhengo dzavo pamapepa ekuvhotesa, kwese kuchaitwa sarudzo idzi mangwana.
Taseva zeki neapiu yedu kubva kuSupreme Court inosendeka padivi decision yanga togwa neHigh Court yekuti isisu hatifaniri makadhi dzedu yeTripusi hafaniri ngari paballot. Naizvozvo toda kuzivisa nyika kuti makadhi dzedu ari paballot, achange ari paballot mangwana. Vanhu vabude muhwandu hwavo mumaconstituencies ane maby-elections vanovhotera makandidates eTripusi inotungamirwa nababa advocate Nelson Chamisa anova ndiye mutungamiri wechokwadi weTripusi.
Asi mutevedzeri wasachigaro vesek vaRodney Kiwa vaudza Studio 7 kuti vatodhinda mapepa ekuvhotera matsva achashandiswa mangwana asina nhengo dzeTripusi idzi. Vatiwo mapepa ekuvhotera aya toendeswa kunzvimbo dzose dzichaitwa sarudzo idzi mangwana.
Mabharo pepa edu matsva atove kunzvimbo dzese kuvhite bridge kulawayo ringa rupani atove kuizvozvo. Saka zvose zviri kuteko kuti tiite sarudzo yacho mangwana.
Kunyange hazvo pamutongo wakabuda nezuro vari kukwikwidza vakamirira Triple C kumabvuku Tafara vamunyaradze Fibion kufa hakutizwi, zita ravo rakanga risipo pavanhu vari kunzi vasakwikwidza sezvo vakadzingwa navachavanga. Mutongo uyu wagadziriswa nhasi nedare reHigh Court, zita ravo rakawedzerwa pavanhu makumi maviri nevaviri vaivepo nezuro. Izvi zvavaikureva kuti vakufa hakutizwi havachakwanisi kukukwidzana navaskotisa kupwanya veZANPF. Vachabangu vanogarotaura kuvatori venhau kuti vakufa hakutizwi vaisafanirwa kudzingwa kudare reNational Assembly vachiti vakadzingwa nemhosho yaka itika inofanirwa kugadziriswa. Vanotungamirira nyaya dzekugadzirira sarudzo muTripusi vaIan Makone avo vakadzingwawo pachigaro chameya weHarare vati vari kushamiswa kuti kunyange kumabvukuta fara kurara nengo yavo vamunyaradzi kufa hakutiswi vasangana nedambudziko rekurambidzwa kukukwidza vamakone vati vanhu vekumabvukuta fara sevamwe vese kumatunhu kune sarudzo mangwana vanofanirwa kupiwa mukana wokutsvaga mumiririri wavanoda
vachinge vaita saizvozvo zvinongopinda mudare rimwe chetero apeal yedataisaiyo kunika kusupreme court kuti vanofanira kuti ikodzero dzavo dzokuti vange vachivhoterwa mangwana and ikodzero yevanhu vekumabvuku kuti vavhote vanhu vavanoda
Gweta ravasengezo chabangu vanqova nesitole nezuro vakaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo dzimwe nengo dzeTripleC dziri kupikisa kudarire pamusoro soro mutongo weHigh Court uyu hazvibvisi mutongo uyu.
Hazvibvisi mutongo uripo. Zvinenge zvireva kuti uno mutongo wagara uripo unotoenderera mberi. Sezvato kutaura nhasi kuti election ichaenderera mberi. Apa ndipo Supreme Court yaita seinterfere.
Asi Gweta uye vari sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti zvichitariswa mutemo uye matongerwo akamboitwa dzimwe nyaya kumashure kana mutongo wapikiswa kudarire pamusoro mutongo unenge wapuwa nedarire pasi unombosendekwa
veka isi darire mhosva ende unofanira kunge uchiteerawo mitemo iripo saka mafungiro angu ndeyekuti veTripleC vangavabviswa ballot paper vakangova faila appeal yavo election inofanira kunge ichiitwa ivo vachiparticipatawo nokuti zvakukanganisawo avari kunovhota nokuti havachaziva kuti woenda kunovhota here kana kuti voregera kunovhota
nyanzvi mune zvesarudzo uye vari mukuru wesangano rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnisia Sadziwa vati zviri kuitika izvi kumbunyikidzwa kwekodzero dzevavhoti
vanodzinyirwa zvakanyanya vanova vanhu vanoiswa padisadvantage nenyaya yekuti zvido zvavo zvinenge zvichimbunyikidzwa tinongodzokera futi zvakare kuti hurumende yatinayo ihurumende iri kumbunyikidza vanhu haisi hurumende yevanhu
sarudzo dzamangwana dziri kuitwa kusarudza nhengo dzenational assembly mumatunhu mapfumbamwe nemakanzuru gumi nemana kunyange hazvo TripleC ichiti zviri kuitika izvi mabasa ebato reZANU-PF ZANU-PF inogara kutaura kuti hainei nechekuita nezviri kuitika mubato rinopikisa iri uye kumatare edzimhosva ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
zvichakadaro Zimbabwe Electoral Commission inoti yagadzirira zvakakwana sarudzo dzemabyelections dziri kumangwana uye yatoendesa zvikwanisiro zvose zvinodiwa musarudzo idzi kusanganisira mapepa ekuvhotesa kumatunhu ane sarudzo ngatinzwei mutevedzeri wasachigaro weZEC Ambassador Rodney Kiwa vachitsanangura
takagadzirira zvose zviripo zvokuti sarudzo dziitike mangwana mugovera 9 August mabharat pepa edu matsva atoverwe kuzimbabwe dzese vaitrichi kulawayo bhinga lupani atoveko izvozvo saka zvose zviri ndese kuti tiite sarudzo yacho mangwana
matsva amuri kutaura ndiwo hanzi abviswe nhengo dzisiri kukwikwidza dziya nedare munoona vanhu vachibuda here tichinzwa vamwe vachiti havasi tonyatsoziva kuti zviri kufamba sei
izvo handingazivi kuti kana vachidero vanenge vachireva sei nokuti isusu tinotevedzera mutemo wokuti tinofanira kushambadza 21 days mazuva makumi maviri nerimwe chete musi wesarudzo usati wasvika tinotazvepamaredhio pamateleviziyo izvozvo vari kutaura newe zvirikubva kutaura nezbc nertv nezn nezvinii kutaura newe handizivi asi kuti isusu hatisi kutaurira vanhu handisii kuti ndingaingorera nazvo izvozvo nokuti kana izvi mangwana acho mapepa ose anenge akazara nedhokushambadzira vachitaurirwa kuti munoenda pakati pakati polic station yakati yakati constituency yakati namawadi mangani varume vangani vanhukadzi vangani nevari kuvhota vacho pamwe chete vangani zvose izvozvo tiri kuzvininga
tichitarisa sarudzo dzapfuura dzakaitwa dzemuna Nyamavhuvhu ZEC yakasanganawo nematambudziko ekuti mune dzimwe nzvimbo sarudzo dzakanonoka kutanga nenyaya yematambudziko akasiyana-siyana dzimwe nguvawo kuperekedzwa kwemapepa nezvimwe zvakadaro zvinhu zvamungati makadzidza here magadzirisa musarudzo iyi iri kuuya emabyelection
Dakatriza, Dakatriza. But everyone of what is Zeki, I shall be your gum. In Rajunga, Kanamukati, Michel and Pasco, Rengu Kuzutai, Kazutuswashi, or Moraku and Pasco Rumkasuana, meaning the waiter thing, Kanakim the waiter thing. It's me, Tikasus. No, it's Zeki, I shall be your get. No, sir, wrong or Kawanda, Kipasarachi.
Vanga vari mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Ambassador Rodney Kiwa vari parunare muHarare neStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Zimbabwe nasi yacherechedza zuva rekodzero dzevanhu pasi rose reInternational Human Rights Day iro ririko nesvondo. Sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission vaIlaston Gwadi vachikurudzira hurumende kuti iite zvakawanda mukuona kuti vanotyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita zveuori varangwa. Vachitaura kumahofisi avo pakucherechedza zuva iri, vaMugwadi vati pachine zvakawanda zvinoda kuitwa mukusimudzira nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe. Zuva iri rinocherechedzwa pasi rose musi wa10 zvita gore roga roga. Asi nekuda kwekuti gore rino ranangana nemukupera kwesvondo, Zimbabwe Human Rights Commission yaona zvakakodzera kuricherechedza nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandewere kuti tinzwewo maonero avo pamashoko avamugwadi aya uye kuti zvii zvingaitwa nehurumende.
Zvai zvakakosha zvikuru mukatarisa zviri kuitika munyika dzese nekwese kuri kuitika zvinhu zvakaipa zvinotyisa noda kusa kusateedzera kodzero dzevanhu. Zvinotizve muno muZimbabwe kodzero dzevanhu dziri kutarisa dzine rumbunikidzwa kubva gore ratisawa mugadi zvinenge zvawedzera mambunikidziro ari kuitwa kodzero dzevanhu. Tichiona kuti vanonge vari responsible vanomirira hurumende havasi kutsungwa kana kumitswa pamberi rematare dzemhosva nenyaya dzekumbunikidza kodzero dzevanhu. Saka mashoko avamugwadi anofadza zvikuru kuti vari kuzvionawo semukuru anomiririra Human Rights Commission kuti hapasi kuitwa zvinhu zvinofanira kuitwa kuvanhu vanombunikidza kodzero dzevanhu.
Asi munoona paine matanho anozotorwa here nehurumende kana kuti zvinongoperera mukutaura kwavamugwadi ikoko?
Vamugwadi vanomirira bato kana kuti chindima tinofanira kuongorora hurumende mukuchengetedza kodzero dzevanhu. Saka mashoko avo anongovawo mashoko angofanana nanotaurwa nani nani zvake ekukurudzira hurumende kuti iite zvinofanira kuita. Iye hurumende ndiyo pate zvayo nekodzero yekuti ione kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa, kodzero dzevanhu dzakurudzirwa uye kodzero dzevanhu dzabatwa zvakanaka. Saka vamugwadi vanongotaurawo zvavo, asi kana vakasapirirwa hapana zvinoitika, nekuti hurumende kazhinji kacho panovanhu vanombunikidza kodzero dzevanhu vanotombunikidza kodzero dzevanhu zvichizivikanwa nehurumende.
Tanzwawo vabata nyaya yeuori, zvii zvingaitwa kuti dambudziko iro recorruption ringe richigadziriswa nekumiswa?
Kuti dambudziko recorruption rimire munyika rakazi Zimbabwe zvinoda sete avo vanoita nezvekutongwa kwenyika kuti vange vane chido chemazvokwadi chekuti vamise corruption.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandewere vari parunare muHarare neStudio 7. Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi. Mauto eIsrael achinzi auraya vanhu vemupalestine vatanhatu muguta reTabas muWest Bank nhasi. Izvi zviri kuitika panguva iyo munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vari kukurudzira kuti nhaurirano dzerunyararo dzitangwe zvakare, uye svondo rino vakaudza United Nations Security Council kuti matambudziko ari kusangana nevanhu vari muPalestine achapa kuti kuunza runyararo mudunhu reMiddle East kunetse. Gurukota rinoona nezvekudyidzana kweIsrael nedzimwe nyika vaEli Cohen vakashora kurudziro yekumiswa kwehondo yavaGuterres iyi, vachiti kumiswa kwehondo kunobatsira Hamas iyo inonzi neAmerica chikwata chematororo. Vanhu mirioni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million vanonzi vamanikidzwa kuenda muhupoteri muGaza. vanhu vanosvika chiuru chimwe chete nemazana maviri vanonzi vakafa muIsrael nekuda kwehondo iyi, ukuwo Palestine ichiti vanhu vanosvika zviuru gumi nezvinomwe vafa kusvika pari zvino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo yeLoyalty Masocha.
Hondo yeIsrael neHamas ichiri kuenderera mberi. Chava kunetsa apa ndechokuti vanhuwo zvavo vari kukuvara, vari kufa muGaza, vari kushayiwa zvikafu, vari kushayiwa mishonga nezvipatara nokuda kwehondo iri kuenderera mberi.
Pane here zvamungati zviri kuitwa kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichimbomiswa kana kupera nedzimwe nyika kana mamwe womasangano epasi rose?
America neshamwari dzayo iri kuzama napainogona napo kuti vakwanise kumbomisa hondo iyi sezvakamboitwa mazuva mapfupi apfuurayo, pachimboonekwa kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei. Ukuwo kuUnited Nations, mubatanidzo wenyika dzepasi rose, vasecretary general veUnited Nations vaGuterres vabva vaburitsavo imwe yanoti article, mutemo wavakapuwa une simba ravakapuwa rokuti vaudze Security Council kuti dambudziko riri kuitika kuGaza richange richinetsa pasi rose, kana pakasambomiswa kurwisa kuri kuitika pavonekwe kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei. So masimba avanawo iwawo, masimba makuru chaizvo avanenge vachiisa kunyika dziri muSecurity Council kuti dzione kuti dzazama napa dzinogona napo kuti pamboitika ceasefire, vanhu vachitaurirana. Chinangwa chiri chokubvumirana kupedza hondo iyi.
Tichitarisa kuti nemusi wesvondo, izuva rekuremekedza kodzero dzevanhu, mungati zvakamira sei pakati pehondo iyi iri kuitika tipe Israel neHamas, tichitarisa nyaya yekodzero dzevanhuwo zvavo?
Isu nezuva rinonzi iro ndo zuva rinocherechedzwa kodzero dzavanhu pasi rose. Zvinhu zvakakosha chaizvo kuti kwete hondo chete yokuIsrael, asi dzimwe hondo dzingave dzinoitika kuRussia, Ukraine, kuSudani dzinge dzichitaurwa kuti dzimire.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare kwakare kuOhio naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Mapurisa edunhu reLimpopo muSouth Africa anoti abata mabhazi madiki anga akatakura vanhu zana nemakumi matatu vasina magwaro ekufambisa vari zvizvarwa zveZimbabwe vanga vachipinda munyika iyi zvisiri pamutemo. Mutauriri wemapurisa edunhu reLimpopo, Brigadier Sulani Mahlaba, vaudza vatori venhau kuti pavanhu ava pane vana makumi manomwe nevanomwe vane makore ari pakati pemwedzi mitanhatu kusvika kumakore gumi nemanomwe. Vati vatyairi vemabhazi aya zvizvarwa zveSouth Africa uye vasungwa. Izvi zviri kuuya mazuva shoma South Africa yazivisa zvakare kuti yakamisa vana mazana mana nemakumi mana vekuZimbabwe vaipinda munyika iyi vasina vaperekedzi. Asi hurumende yeZimbabwe yakaramba mashoko aya. Chikwata cheZimbabwe kumakwikwe kuita zviperengo cheZimbabwe Spelling Bee chapedza chiri pachinhano chetatu panyika gumi neimwe dzanga dziri kumakwikwe African Spelling Bee anga achiitirwa kuKampala kuUganda. Chikwata cheZimbabwe chakaumbwa nevana vakabva muzvikoro zvepasi nezvepamusoro zvakasiyana-siyana zvemunyika zvinoti Goldridge Primary School kuKwekwe, Kyle Prep School kuMashingo, Springs of Grace College neLomagundi College. Taboka Ncube weStudio 7 abata vanga vachitungamira chikwata cheZimbabwe amai NRS Chomusora.
Siri kuUganda kuma African Spelling Bee Championships. Saka ikokoko kunenge kune mateam 2, kune majunior vadiki vanovawo 9 to 12 years, so the 9 to 13 years. Masimia maombe vanotanga 14 to 16 years. Saka na asimbo kataita the actual competition yacho. Zimbabwe yawanko itaita number 3 kuvadiki majunior, yaitaje number 3 kuvakuru masenior yawana ma trophy.
Panyika dzanga dzichikwikwidza pa dzanga dziri nyika dzakawanda sei?
Total yenyika yese 23 but kwakanza kuya nyika 11.
Tiri kuona ichibuda iri pa number 3 apo. Zvinhu zvamagamuchira sei izvi?
Aiwa tafara zvikuru nekuti ndofunga inguva first time yedu kunyatso yataka tiri timu yakakwana uye zvete. Akanyatso practice vana vakatanga kuenda kuma regional avo ma competitions ma regional competitions vakazoita kuma national competitions eZimbabwe yese then vazoya kuno Africa spelling bee tisutega zvekare panyika dzawina tine vana 2 vaviri vapinda mu top 3 kwese kujunior nekuma senior
ku mhuri yeZimbabwe ndeapi mashoko amungada kutaura
kuruzhinji rweZimbabwe ndinovakurudzira kuti ndavawande vachiregista vana vavo nekuti zvinobatsira vana even mukudzidza kufarira kuverenga nekuti vana vavaidzarara vachitoverenga mazi zvinovabatsirawo even muchiri muzvidzidzo zvavo kunekuti vanenge vatoone ruzivo ruzvakawanda asingori maspelling chete asi vanenge vachiwana ruzivo tinoiti literacy muchirungu saka izvozvozvo tinokurudzira kuti nyika yeZimbabwe ngaiti kuti vana vavo vapindewo mumacompetitions akadai so vazokwanisawo kusimudzira even flag yenyika.
Vanga vachitungamira chikwata cheZimbabwe Spelling Bee, amai Enerus Chomusora vari parunaro Kampala kuUganda naTaboka Ncube weStudio 7. Donzo rehurumende rekupedza chirwere cheAIDS muvana vadiki pamwe nekumisa kutapuriranwa kweutachiwana hweHIV panosvika gore ra2030 rinogona kunetsa kuzadzisa sezvo vagari munzvimbo dzakawanda vari kuti vari kufamba nzendo ndefu kuenda kunotora mishonga. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nekuda kwekunonoka kuwana rubatsiro, sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 vakafa gore rapera chete munyika nezvirwere zvine chekuita neHIV and AIDS. Mumwe mugari ari pachirongwa chekunwa mapiritsi emaARVs vaDesmond Kaitano vanoti vakatomborwara zvakanyanya mushure mekunge vatadza kunotora maARV avo kuSt Michael's kuMondoro mudunhu reMashonaland West. Vakaitano vanoti sezvo kumba kwavo kuri chinhambwe chinoita makiromita makumi matatu kusvika kwavanowana mishonga, vakashaya mari yekufambisa kuenda nekudzoka inoita madhora mana ekuAmerica kuti vakwanise kunotora mapiritsi avo. Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekuZhombe mudunhu reMidlands, amai Susan Mhlanga, avanoti vakanonoka kunoongororwa mushure mekunge varwara nejeko nekuti kiriniki yavo iri kure nekwavanogara. Mumwe mukoti mudunhu reHwange kumaTebeleland North, Muzvari Patient Zigauke, vanoti nekuda kwenzendo ndefu dzinofambwa nevanhu vave kubatanidza zvirongwa kana vave kuenda munzvimbo dziri kure kana kuti integrated outreach. Muzvari Zigauke vanoti zvinhu zvave naniwo nekuti vanhu havachabhadhare mari kukiriniki sezvaimboitwa makore mashoma apfuura. Danho ravanokurudzira
kudhara ndichiri kusvika vaibhadhara madhora dhora ndii zeni thegovernment introduced what we call result based fund RBF.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMatebeleland North, iro riri panhamba yechipiri pauwandu hwevanhu vanorarama neutachiona hweHIV munyika, vadhingane Ncube, vanoti nzvimbo dzinowanikwa mishonga kana kuongororwa dziri kure nevanhu zvakanyanya. VaNcube vanoti kugara mumwe ari kwake mumwe kwake kwevanhu vanenge vakaroorana kunowedzera kuti vanhu vaite shamwari dzepabonde dzakawanda zvisingakurudzirwe.
Mareserva kwacho the challenge that we have ndeyekuti hatizonyanyi population iri kumareserva haizonyanyi kuwana rubatsiro in time kumahealth facilities. Mahealth facilities anenge ari kure. Kuzowana rubatsiro, HIV testing is one of the key ones.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weNational AIDS Council kana kuti NAC mudunhu reRupane muzvari patimusa moyo. Avo vanoti dunhu reRupane rine mawadzi makumi maviri nemasere asi rine makiriniki gumi nemana chete.
So Lupane district tine mawadzi 28 but we only have 14 my health centers. So vanhu vanofamba long distances.
Mumwe wevakatanga kubuda pachena kuti vanorwara neHIV and AIDS munyika, amai Tendai Westerhof, vanokurudzira madzimai zvikuru vekumaruwa kuti vanoongororwa kuti havana utachiona weHIV here kana vave nepamuviri kana kuti vachida kuita pamuviri.
Ngatirambe takashinga tikasire kuenda pamushonga kana taona kuti tane kana kuti tiri kuita nhumbu.
Mukuru mubazi rinoona nezveHIV and AIDS munyika reNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima vanoti zvose zvichagoneka vachiti vagari vemunharaunda ndivo vanofanirwa kutungamira munyaya dzekurwisana neHIV and AIDS munzvimbo dzavagere. Dr. Madzima vanoti mari nezvikwanisiro zvinofanirwa kupiwa vagari venzvimbo kutsigira dingindira reWorld AIDS Day regore rino rinokurudzira kuti nharaunda dzitungamire kana kuti let communities lead.
Ivavo ndovanoyangoziva zvinodikanwa necommunity, saka ngavave vanopiwa mari netechnical support vange vachikwanisa kuimplementa maprograms mumatunhu avanogara.
Zimbabwe iri kuwana rubatsiro munyaya dzezveHIV and AIDS kubva kumasangano akawanda nenyika dzakawanda pasi rose kusanganisira America. Gore rino chete Zimbabwe yakapuwa mari inosvika madhora ekuamerica mamiriyoni mazana maviri nemasere kana kuti US 208 miriyoni neamerica sekutaura kwevakafanobata chigaro chemumiriri weamerica muzimbabwe kana kuti US embassy charge d affairs amai Elaine French.
Today, thanks to decades of support from PEPFAR and other donors, communities and host government efforts, Zimbabwe has turned the tide for millions of people living with HIV.
Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 miriyoni vanonzi vari kurarama neutachiwana hweHIV munyika yose, uye miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri vanonzi vari pachirongwa chekunwa mapirisi emaARVs. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na 8 PM tiri kutaura pamusoro pezviri kuitika munyika. Takatarisa sarudzo dzemabai elections dziri kuitwa mangwana. Nhengo dzeTripoC dziri kutsigirwa navaNelson Chamisa dzichinzi nedare reHigh Court hadzisi kukwikwidza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvungu yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti riri kutarisira kuti mapepa ekuvhotesa kunzvimbo dzichaitwa sarudzo dzemabielection mangwana achange aine mazita enhengo dzaro, sezvo rakakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court richipikisa mutongo weHigh Court nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiya mina Taboka Ncube.
Soku isika